Vatoreswa mhiko nemutungamiri wenyika vanoti mozvare fungai Jesse Majome, vaJohn Makamure, vaGabriel Chaibva, amai Tandiwe Tando Mhlovane, vaFrank Muchengwa, retired major Michael Dennis Sandi navakuziva Phineas Murapa. Amai Mabel Nzakaripa Hungwe havana kuzotoreswa mhiko sezvo vanga vari kunze kwenyika. Vatoreswa mhiko ava vakabudirira mushure mekubvunzurudzwa nekomiti yeparamende yeStanding Rules and Orders Committee ine mutauriri wedare reparamende Advocate Jacob Mudenda. Vanhu gumi nevaviri ndivo vakasarudzwa nedare reparamende vamunangagwa vakazosarudza vasere. Komishini inenge ichitungamirwa naJustice Lois Matanda Moyo. Nhengo yeparamende iri mukomiti yezveuori vaWilliams Madzimure vati makomishina aya akaita basa sebasa vasingatarise kuti wabuda mumba mani havaone pane chakaipa.
Zvakanaka kuva nemakomishina nokuda kwokuti nyaya yehuori ndo hwatiparadzira nyika, asi unoona kuti credibility nesuitability yevamwe vavo imwe yacho ine chokuita nokuti vanonyanyorerekera kupi pakufunga kwavo nokuita kwavo. Saka zvava kumaindividual kune vatava vakadomwa kuti vanenge vachizoita basa ravo sei, vacharamba vachifunga madomerwo avo here kana kuti vachafunga kukosha kwekurwisa huori.
Tabvunzawo maonero avo nekudomwa kwamuzvare Majome.
Ndakasenza namuzvare Majome kwengu yakareba, taitaura tese nenyaya yekurwisa huori. Inini kuziva kwangu ndokokuti kana pasina chakazochinja paupenyu hwavo, angava mumwe munhu waungatarisira kuti angatibatsira pakurwisa huori.
Father Frederick Chiromba, vanova nhengo yeZimbabwe Catholic Bishops Conference, vatiwo zviri kuruzhinji rweZimbabwe kuti ruone kuti huori hwarwiswa zvine mutsindo.
Somaonero angu, vanhu ava vakaita zvokuaplya vakazosvika pakusarudzwa. Iya, ndinoona vari vanhu vari kuzvipira kuti varwise huori ihwohwo. Pamaonero angu, handioni sokuti tinofanira kunge tichinangana nemunhu kwete, asi kutova nomufaro kuti pane boka riri kurwisa uori ihwohwo. Nokuti uori hwemuZimbabwe iko zvino hatifungi kuti huchangonzi unongomirira munhu nhingi kana nhingi, asi kutoti zvaakutoda kutoti vane simba here kudare kuzomobhalaiza vanhu vose kuti tose tingorwisa uori ihwohwo. Saka chandingangotaura ndechekuti simba ravo riri matiri isu vanhu vacho kuti chokwadi taakuda kurwisana here neuoro.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaOwen Dliwayo vati kunyange hazvo komishini yagadzwa, zvakakosha kuti vezvematongerwo enyika vaipe mukana wekushanda.
Vanotungamirira vane masimba epolitics, vatingati maleaders enu, mapolitical leaders, vane here zvokuti kana ngati zvinge zvabuda kubva kukomishini iko kwavanenge vachizviteedzera, uyezve vanovapa here dariro rekuti vanyatsoita basa ravo pasina vanenge vachizovakanganisira. Ndinongoda kuti asa nyaya dzecorruption dzeuori dziri kunyanya kuitwa kazhinji nevanhu vari mupolitics mune zvematongerwo enyika. Saka tinenge tava kutarisa kuti vanozovatendedza here kuita basa ravo.
Mumwe zvemuongorori wezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vatiwo sachigaro wekomishini iyi munhu anoyemurika mumabasa ake zvekuti vanotarisira kuti iite basa nemazvo.
Mai Matanda Moyo, kubva vari kuAttorney General's Office kuCivil Division kubva kwavanga vari Director of Civil Division, vane kahunhu kanokwanisa kupa komishini confidence. Chimiro chavo mupublic, chimiro chavo kana vachitaura, vanonyatsokuona kuburitsa the importance of my institutions, kuti my institutions akakosha sei kuti nyika ende mberi, my institutions anobatsira sei kuti tive nesustainable democracy, kuti my institutions anobatsira sei kuti nyika igadzikane.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti huori munyika ndohwezvimwe zvinhu zviri kuondomotsa upfumi hwenyika. Veru zhinji vanoti komishini yehuori yaimbovapo yange isina mazino. Hurumende iri kusimbaradza mitemo ine chekuita nehuori inosanganisira money laundering and proceeds of crime. Pasi pemutemo uyu, vese vanenge vawanikwa nemari kana midziyo isinganzwisisike vanoitorerwa. Saki akapiwa masimba ekusunga nekuchuchisa vese vanenge vachipomerwa uori kuburikidza nemutemo wechimbi chimbi wemutungamiriri wenyika kana kuti statutory instrument 143 of 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.